Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitiye zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The whole idea is to provide for a consensus. Get the political parties to agree to say, yes, we think the condition is good enough for us to proceed to an election.
Mapato MDC anoti vamugabe havakwanise kuita zano ndega pakutara zuva resarudzo.
Ichokwadi kuti maprimary elections anenge atinonokei, asi kuti zvatinoziva isusu kumusangano kwedu kuzanupf tinenge tichiti isusu anenge achida kukwikwidza muconstituency anoda kukwikwidza haatangisi kukwikwidza musi wokuti maelections anonzi ariko mangwana, asi kuti munhu anenge agara achishanda ari mumusangano.
Mapato politburo yezanupf yosangana kuzeya zuva resarudzo.
We were conducting interviews for General Haines in the province. Similar interviews have been held in Mashingo, Chibi and other areas. We were shocked to see people coming to disturb these interviews here. Following these disturbances, we have since suspended the whole process.
Vaiva varwirwe hondo yerusununguko vanonzivo konzera bowa bowa kuchiredzi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Zvikwata zviviri zveMDC zvinoti mapato ese ari muhurumende anofanira kuwirirana zuva richaitwa sarudzo, uye kana izvi zvikasaitika sangano reSADC richapindira panyaya iyi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuNational Press Club pamusoro pesarudzo nezuro manheru, mutevedzeri wemubati wehomwe muMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangiraiva Elton Mangoma, pamwe nemunyori mukuru mubati reMDC inotungamirwa navaWash Mwencuve amai Priscilla Misahera Mumushonga, vakati hakuna bato kana mutungamiriri ane simba rekutara zuva resarudzo ega, uye panofanira kuva newirirano pamapato ese. Vaviri ava vakati kunyange hazvo mapato ese aine mazuva anoda kuti aitwe sarudzo, pari zvino zuva chairo richaitwa sarudzo harisati rabvumiranwa.
The whole idea is to provide for a consensus. Get the political parties to agree to say, yes, we think the condition is good enough for us to proceed to an election.
Vamangoma vakati pane zvakawanda zvinofanira kuitwa zuva iri risati ratarwa, zvakaita sekuti vemauto vanofanira kuita chisungo chekuti vacharemekedza zvinenge zvabuda musarudzo, kuvandudzwa kwemashandiro evatapi venhau, pamwe nekuona kuti munyika mave nerunyararo nerusununguko rwekuti vanhu vaite misangano vasingavhiringwe. Vamangoma vanotsanangura kuti kana izvi zvinge zvaitika, sangano reSADC ndo parichapa mvumo yekuti nyika ichiite sarudzo.
And we feel that once we have agreed on a roadmap for election, there must be a SADC summit to be able now to endorse that all the political parties have now agreed, or if we have not agreed, that they give us the necessary direction and that we are all bound by that direction given by SADC. Then we can have an election.
Amai Mushonga Mangoma vakatiwo chimwe chichatariswa zuva resarudzo risati ratarwa inyaya yemusangano weUnited Nations World Tourism, uyo uchaitwa kuVictoria Falls neLivingstone munanyamavhuvhu. Vakati musangano uyu wakakosha munyika, uye hurumende inofanira kutora danho rekuti musangano uyu hauvhiringwe nenyaya dzesarudzo. Amai Mushonga navamangoma vakati sezvo upenyu hweparamende huchipera muna chikumi, zvakakosha kuti nyika iite sarudzo nekukasika sezvo zvisina kunaka kuti hurumende itonge pasina paramende. Amai Mushonga vakati zvakakosha kuti mapato ese ari muhurumende agadzirise mitemo yese yesarudzo inoda kugadziriswa paramende isati yavhara, nekuti kana izvi zvikasaitika zvinoreva kuti pane zvinenge pave kushandiswa mutemo wePresidential Temporary Measures Act kugadzirisa zvinenge zvichidiwa. Vakati izvi hazvina kunaka sezvo vamugabe vachizokwanisa kuita zvavanoda kana zvinofadza bato ravo chete. Panyaya yekuti mapato ese abatane pakurwisana nezanupf musarudzo, vamangoma vakati bato ravo rakazvipira kushanda nemapato ese mukuunza Zimbabwe ine utongi hwejekerere. Amai Mushonga vakatiwo bato ravo rinodawo kushanda nemamwe mapato, asi vakati zvakaoma kuita mubatanidzwa wemapato sezvo pative nekurwisana mukati memapato aya nekuda kwesarudzo. Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika matunhu nemakanzuru gore rino risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.